kuramba tichiri hurumende nauye zidzidzo taitanga tichidzidzawo chimwe chete kubva munguva yedenda reHIV neAIDS riya rekuti chero nepapi nepapi pawaisvika waingonzwa nauye ngeri yedzidziso yechirwere cheHIV and AIDS. Pari zvine zvinyaya yedzidziso ichiri pasi zvakanyanyisa. Touyawo zvekare hondo huru yatinayo ndeyekuzvipatara zvedu zvinoshandiswa nevazhinji. Tiri kuona kuti mabhedhi ekuti munhu akarwara zviya kuti akwanise kuwana mubhedha kungave kuparire nyatwa kungave kune zvimwe zvipatara izvozvo zvakagadzirirwa kubatsira vanhu veCovid-19 tiona veruzhinji varombo vari kusangana nedambudziko guru. Toonawo zvekare zvipatara zvemapuraivhiti ndoo kuri kuwanika mabhedzi asi vazhinji havakwanise kunge vachiita sekubhadhara mari dzekumapuraivhiti ikoko.
Ko, panyaya yeself isolation varusike yekuti munhu anenge afungidzirwa kunzi angadai aine COVID-19 anga achizvigarira ari pake ega, munoona ichibudiriro here chiona magarira anoita vanhu mumisha inogara veruzhinji?
Tine hondo huru takatarisana nenyaya yatinoti self isolation. Iye zvinoizvi taane vanhu vakawanda vari kurwara. Vanhu ivava dzimwe nguva vanogara kunge vachigara mumahosteri, vamwe vanogona kunge vachigara mumafurat, vamwe vanogara kunge vachigara pekurodha pakamanikidzika. Saka zvezvinotiombei kuti titi kune vanhu ivavo vaite self isolate apo vachishandisa chimbuzi chimwe chete pamba ipapo, vachishandisa kicheni imwe chete pamba ipapo. Saka tanga tichiti kuhurumende dai zvaigona, hurumende yaisawo matende aya ekuitira kuti vane mhuri dzedza dzinogara pakamanikidzika vakaita mumwe wavo abatwa nechirwere ichi, munhu iyeye anofanira kunge achikwanisa kuiswa pakasununguka self-isolation kana mutemporary tent iyoyo kuitira kuti tisarambe tichiita dambudziko rekuzadzana mumba kana kuti mumhuri.
Ko, panyaya yelockdown varusike munoti?
Nhau iyi haisi kugadzirisa, atingati maeconomic and social issues. Iye zvinoizvi tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekutengesa, vashoma vanhu vakabayirwa zvitupa, asi hurumende hatisi kuona atanhu avari kutora ekuedza kubetsera vaya vasisakwanise kuenda kumabasa, vaya vasisakwanise kunotengesa. Vangave vari vanhu vanokwanisa kunge vachipihwawo dzingave dziri mari dzekuti vabetserekane, vakwanise kubhadhara renti, vakwanise kutenga chikafu, kana kuti vanogona kunge vachipihwawo chiri chikafu chaicho kubva kuhurumende, asi hatisi kuona izvozvo zviri kuitika.